Mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 15/10/2022 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Gweta remhuri yamo Blessing Ali vajobsikala vakasungwa nezuro. Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vachiri muusungwa zvichitevera kusungwa kwavo nezuro. Zimbabwe Council of Churches inobudisa gwaro rinoshora kubvutwa nekuurawa kwevanhu munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa nezuro akazivisa nezvokusungwa kwegweta rinomirira mhuri yamo Blessing Ali vajobsikala. Mutariri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vakazivisa kuti vasikala vakasungwa maererano nemhirizhonga yakaitika kunyatsime kuchitungwiza panguva yemunamato wokurangarira mo Blessing Ali uyo akapondwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanupf. Gwetara vasikala vapata moyo saurombe vaudza Studio 7 kuti vasikala vakasungwa pamwe chete nevanomirira zengeza muparamende vaGodfrey Stole vachiti vanotarisira kuziviswa zviri pamutemo nhasi kuti mhosva dzavari kupomerwa vaviri ava ndedzei.
Hongo, we can confirm kuti vasikala MP weku St. Mary's uye vaGodfrey Stole vakasungwa kudzimba dzavo nezuro manheru nemapurisa. Vari kupomerwa ivo mhosva dzavari kunzi the incitement of the public to commit acts of violence. Ndo mhosva dzavari kupomerwa.
Vanobvuma here mhosva idzi?
Parezi hasati tanyasa kuti tiwane mukana wekuti titaure navo semagweta avo uye havasati vaitwa ivo formally charged kuti vataure ivo kuti vari kubvuma here uye havasati vapiwa zvizere pamaererano nemhosva dzavari kupomerwa idzi. Mukati menyika ino kana uri kuchanzwa kana kuti uri kupomerwa mhosva unofanira iwe kutaurirwa zvizere, hatinoti mafacts kunzi mhosva iyi wakaipara kupi uye zvokufamba sei. Saka ivo mukusungwa kwavo vangotaurirwa chete kunzi muri kusungwa nekuinsaita. Saka kuinsaita uku ndo kwatiri kuti kunofanira kuti kududzirwe kuti vachikwanisa kunge vachipapindura kuti vanobvumaere kana kuti havabvumi.
Mapurisa pane zvavakataura here pamusoro pezvakaitwa navasikala kuti chii chavakaita kana kuti vanongonzi semunhu webato rinopikisa ndivo vakakonzera mhirizhonga yatironzwa kuti yakaitika?
Vasikala hapana chavati vataurirwa pamaererano nemhosva. Vasikala vakangotorwa kumba kwavo vakanzi masungwa muri kuchajwa nemhosva yeincitement of public violence. Havana zvimwe zvavati vatsanangurwa nemapurisa. Saka tichakamirira kuti vasikala vatsananguro iyo kunzi incitement iyi yakakonzerwa upi uye zviri kwemanenda kubva kupi, nekuti ivo parizvino hapanawo chavari kuziva.
Kuvasitole
zvimwe chete zvona vasitole vakatorwa kuumba kwavo vatorara, hapana chavari kuziwawo. Vangotaurwa kunzi tiku kuchaja inecitement, havasi kuziva kuti iri kubva kupi uye zviri kufamba sei.
Pamakavaona manheru vanga vakadini vese vari vaviri? Vanga vanoutano hwakanaka havo?
Hongu, vanga vari muutano hwakanaka kunze kwavasikala vanga vakuwara paruoko pavakachekwa nefiends pavanga vari kutorwa nemapurisa. Asi hazvisazvo, chekuti wanwanga kano kakutu wasikana wakakuwara chini mwanita just a bit of medical attention and it should be fine.
Ichini chamuru kutarisira suwara nasi chitatu
suwara nasi tutasira kutiva ngeva chitwa officially charged kusaina mawondi question statements nyekutiva inge sikuwe mkuu pambiri pe matari asi mtemo eduno chima polisa ano kwa anikotele kushingeta mwanu kwe 48 hours asata abisa pambiri pedari saka tiri kutarisira isusu kuti vai indesi kwa pambiri pedara nisishika kuoneka wanungo wako indesi kwa kusuwe china si kasira pedu ni kwe kuti vai indesi kwa pambiri pedara nisika tazwala nasi
pane zvimu ya mga ata kuti vatere tuwe diwazili pamsuru penya hii
pare zvino I think ndoza tina kukwasa kushani watere ni venyu ni kuti ndisho chete shati nasho atina imwe information ya tatita na yutakamili na wakutu titiwane information kutitizo sivisa watere ni shakasa
abo vange vari gweta rinomirira va Job Sikala na va Godfrey Stole vapaida moyo Saurombe vari parunare ku Harare ne Studio 7. Gweta riri kumirira mutungamiri we Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vari mutauriri we Crisis in Zimbabwe va Obed Masaraure vanoti vamasaraure vachiri muhusungwa zvichitevera kusungwa kwavo nezuro vachipomerwa mhosva yekuva nechekuita nekushaya kwava Roy Issa vaive nhengo yeArtus muna 2016 vacoltat vakaudza Studio 7 nezuro kuti vamasaraure vakange vasati vasainiswa gwaro remhosva yavari kupomerwa uye vangangomiswa pamberi pedare nhasi kana mangwana mapurisa anonzi akasunga vamasaraure nezuro mushure mekunge vaenda kukamba yeHarare Central Police Station kunozviratidza kumapurisa sezvinodiwa nemutemo pane imwe mhosva yavari kupomerwa yokupisa zvinhu pamwe nekuratidzira vasina mvumo yavari kupfungwa vachibva kumba kwavo. Sachigara vesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mtasa vanoti sesangano vanoona kusungwa kwavamasaraure sekungovashungurudza chete kwavari kuitwa nehurumende nekuda kwemabasa avari kuita ekurwira kodzero dzevashandi pamwe nevana veZimbabwe. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi. Jonga kande miri we Studio 7 abata vamutasa kuti tinzwe zvizhinji.
Uno ripota panyaya dzekumashure dzavanofanira kunge vachiripota kumapurisa ndobva vasvika ndobva vatobatwa vachipomerwa mhosva yokunzi vakauraya mumwe wavo muna 2016 asi mhosva iyi ivo vakagara vataura vachiti ndiri kutsvakirwa mhosva mwedzi wakapera nokuti mhosva iyi yakaitwa ikatotongwa ikaitwa inquest zvikaonekwa kuti munhu akadonha ega kubva murumu yaanga ari mu7th floor paJameson zvikatopera kuna 2016 saka nokuda kwebasa ravari kuita rekumirira varairidzi nekumirira kodzero dzeruzhinji hurumende yakatanga kutsvaka vanhu vainzi vanga varipo asi ivo vasina mhaka saka iko zvino havasati vapiwa zvakazara kuti vari kupomerwa mhosva dzika asi vangoudzwa chete nemapurisa kuti uri kutongerwa mhosva yekuti vakauraya munhu muna 2016 saka kamirira kuti vakotatipa vachaenda kumapurisa tonzwa kuti vanonzi vari kuenda mudare here kana kuti pane chimwe chiri kuitika
saka iye zvino varipiwa masaraura
iko zvino vari kumapurisa kuHarare Central ndokwata kukunzwa vari ndokuvabatirwa ndokwata kugumisira kunzwa kudari
saka imiwo chesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition mune matanho amuri kutorawo here ekuti nyaya iyi ijekeswe
isu tiri kunyunyuta zvakanyanya nekuti chinhu zvetaiziya kuti vari kutsvaka vanhu vese vanotungamirira kuCrisis in Zimbabwe Coalition vagara vataura kuti vari kutsvaka vamasaraure vari kutsvaka vamutasa vari kutsvaka vabhavha vari kutsvaka vatungamiri vesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition sematsvagiro avari kuita vatungamiri vemasangano ese anomirira varombo saka tiri kunyunyuta zvakanyanya pari zvino tamirira kuti tipiwe rakazara nemagweta vakukotati vachatipa rakazara vari kunyatsa kunzi mhosva yavo ndeyei zviri kufamba sei vachaenda sei kumatare uyezve kuti nyaya izvi yakanga yamboitwa ikapera chichanzi chisumutswe saka tiri kukozivisa ruzhinji kuti ngatibatanei tiite ruzha nemuonera pamwe kuti timire pamwe chete tichiti vamasaraura havana mhosva ngavabudiswe muusungwa ngavasiyiwe kodzero dzavo dziremekedzwe kubudikidza nematrade union maachechi ma-students movements nema-CSOzo vari kuti ngatibatanei tirwire kodzero dzavamasaraure
avo vange vari sachigaro vesangano recrisis in Zimbabwe coalition vaPeter Mtasa vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano remubatanidzwa wemakereke reZimbabwe Council of Churches rakabudisa gwaro rinokurudzira vanhu muZimbabwe kuti vakudze nekuchengetedza upenyu hwezvizvarwa zveZimbabwe. Mugwaro iri, Zimbabwe Council of Churches inorangaridza vanhu pamusoro pekukosha kweupenyu richiti ruvengo rwava kuonekwa munyika hunotyisa uye hunofanira kupedzwa. Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mtata, vaudza Studio 7 kuti gwaro iri, iro rinonzi Reclaiming the Sanctity of Life, Zimbabwe Council of Churches Pastoral Statement on the Murder of Mo Blessing Ali, rinotaura pamusoro pekuurawa kwevanhu vazhinji, vachiti nyaya iyi yamutswa nekuurawa zvinorwadza zvikuru kwamuzvare Mo Blessing Ali. Tabata Reverend Mtata kuti vatiudze zvizhinji.
Zimbabwe Council of Churches yaparura tsamba ine chokuita nenyaya yekufa kwevanhu vakawanda yamutswa nekuurawa zvinogwadza zvikuru kwakaitwa Mo Blessing Ali pamazuva aya apfuura. Zimbabwe Council of Churches mubatanidzwa wemakereke iri kuti iyo nyika yapinda chigwere chakaipa chekuti upenyu hwemwana weZimbabwe hwakureruswa zvakanyanyisa zvekuti ropa remwana weZimbabwe riri kudeuka sechinhu chisina maturo. Saka iri kuti iyo zvakakosha zvikuru kuti timutse mweya wevana veZimbabwe kuti ropa remwana weZimbabwe risaramba richiitwa chinhu chisina maturo. Izvi zvakakosha kudarika dzimwe nyaya dzose dzatingamanya nadzo, dzingava nyaya dzematongerwo enyika, dzingava nyaya dzine chokuita neikonomi. Chakakosha zvikuru tisati taenda kuzvinhu zvose izvozvo ndechekuti titarisane nechiremera kuti mwana weZimbabwe paanofamba anofanira kuti aonekwe sechinhu chakavandudzwa, sechinhu chakakosha, chekuti anofanira kuti adzivirigwe pane chinhu chose chingakuvadza nyama yake, mweya wake, kana kuti chingauraya upenyu hwake. Saka iyi ndiyo singwisingwi iri kubuda mutsamba yanyongwa neutungamiri weZimbabwe Council of Churches wande.
Zvino Reverend, sekuona kwatinoita kuti mafiro amo Blessing Ali haasiwo okutanga ataona, tinoziva kuti kune vanhu vakatsakatika vasati vawanikwa nazvino, tinoziva kuti kune vanhu vakaurawa asi tichingovawo rinyere kupe kuti ndezvematongo kwenyika. Chimwe chingaitwa chii kuti nyaya iyi imiswe, nyaya iyi isaramba ichiitika munyika, sezvo tichingoona kuti kana paitika nyaya yakadai panoita mutauro mukuru asi zvongozoitika zvakare mangwana? Imimi seZimbabwe Council of Churches, pane zvimwe zvamunazvo here mupfungwa zvokubatsira kuti nyaya iyi chokwadi ichipera zvachose isaramba ichiitika?
Nyaya yatakatarisana nayo vahwande ndeyekuti tirambe kuisa upenyu hwevana veZimbabwe muzvikamu, kuti kana toita zvekuchechi hauko ndoko totaura musoro penyaya yekukosha kweupenyu hwemwana weZimbabwe, kana toita zvebhizinesi hai ngatitaure hedu zvokukosha kweupenyu hwemwana weZimbabwe, but kana taenda kupolitics haupenyu hwemwana weZimbabwe hunogona kuitwa chinhu chisina maturo. Ndo nyaya yatinofanira kuti tirambe tisatenderana nayo, tirambirane navanhu vanorerusa upenyu hwavanhu nenyaya yekuda kwepolitics. We need to reject this compartmentalization yomwana upenyu hwemwana weZimbabwe. Titi upenyu hwemwana weZimbabwe huchadefendewa pose pose nemunhu wose wose. Zvazvinoreva ndezvokuti hunofana kuti hudifendewe ne institutions dzakapuwa basa irori dzemapurisa dzemakorts nevamwe vakadaro. Asiwo zvinotsvaka kuti munhu nomunhu wemuZimbabwe ati ini ndichamiririra kudzivirira mwana wevhu, ndichadzivirira mwana wemuZimbabwe kuti pasava nechinokuvadza mumiri wake, mweya wake, kana kuti chinomuparadza. Poga poga pandinenge ndapiwa instruction yokuti ndinofanira kuuraya munhu, ndinofanira kuvadza munhu, ndinofanira kuti ini kana ari mwana weZimbabwe handigoni kumukuvadza, handigoni kuteura ropa remwana weZimbabwe. Tofanira kusvika papoint yokuti mwana weZimbabwe akafanana nechinhu chakakoshesesa zvikuru. Iyoyo claim inofanira kuitiwa tisati tatanga kutaura pamusoro penyaya yekuti saka isu tichaitei vemachurch. This is a call to the nation. Inyaya yekuti nyika yose yotsvaka kuti tidzokere pakurecognize dignity nesanctity yeupenyu hwemwana wese wemuZimbabwe. Tozotaura hedu kuti isu vemakereke tichaitei kana nyika yose yatenderana kuti upenyu hwemwana weZimbabwe is our priority. Vawande.
Avo vange vari munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mtata, vari parunare ne Studio 7. Hurumende inoti iri kuparura chirongwa chekusimudzira varimi vadiki nechinangwa chekuti vagone kutengesa zvirimwa zvavo kunze kwenyika. Munyori webazi rezvekurima Dr. John Basera vakati mukuvandudza bazi iri, hurumende iri kutarisira kushandisa mari inosvika bhiriyoni remadhora ekuAmerica. Reserve Bank of Zimbabwe rakatiwo miriwo nemichero, horticulture, ndizvo zvimwe zvezvinhu zvave pamusoro mukuunza mari yekunze munyika. Mukuru wezvirongwa zvevarimi vechidiki mubazi rezvekurima vaNicholas Kanjengo vaudza Evans Sininga weStudio 7 kuti kune zvirongwa zvakawanda zviri kuparurwa nehurumende.
Zvekurima muZimbabwe ndosungamusana, ndohwaro hweraramo, ndoatingati muchirungu pillars of the economy, kunyanya tikanangana nenyaya dzehorticulture, iye atingati kurimwa kwemiriwo, michero, loni, maruva nezvimwe zvakadaro. Tichaona kuti 16-20% yeGDP yemuZimbabwe inobva mukurima kana kuti kuagriculture, zvakare 40% kana zvikamu makumi mana pamuzana tiri mubandiko rezvekurima. Tiri kuona kuti maexports edu 40% yemaexports ari kubva kuagriculture. Asi tine zvivikamupini zvinosangana nevarimi pakuedza kuexport. Chekutanga, maagricultural produce kunyanya horticulture ndo aya atingati muchirungu maperishable commodities, zvinhu zvinokasika kushata. Saka nyaya dzemawarehousing, nyaya dzemagetsi ndo mamwe ematambudziko anosangana nevarimi.
Hurumende iri kuitawo zvipi mukubatsira varimi vanoda kutengesa kunza?
Kuti hurumende kuburikidza nehwaro rwekusimudzira kana kuti kusimbaradza nyaya dzehorticulture ine hurongwa, kana kuti pane basa riri kutoitwa pari zvino rokuti vechidiki vanotarisirwa kuisa mamichero, zvakare mabindu ari kuparurwa nyika yose. Takaona mutungamiri wenyika nguva shoma yapfuura vachiparura yatingati plant kwamutoko yemadomati. Tikaona zvakare vachiparura imwe plant kunoto nuko. Tikaona zvakare vachiparura chimwe chehorticulture kumadhibrand south kugwanda. So zvinoreva izvo kuti hurumende inofamba negwara kana nedanho repamusoro kusimudzira varimi vari muchikamu chehorticulture.
Avo vange vari mukuru wezvirongwa zvevarimi vechidiki mubazi rezvekurima vaNicholas Kanjengo vari parunare kuVictoria Falls. Evans abatawo mukuru wesangano re4H Foundation Zimbabwe vaJohn Muchenje kuti tinzwevo maonero avo.
Panyaya dzeexport market handiti challenges nemafarmers so far inyaya dzeaccess to the market. The processes I think through one as in trade and also in terms of matching the quality that is required on the European market or any market which is an export. I think Runanga is one of the challenges that farmers are facing with Bulitsema crops. But we've got a number of farmers that are Bulitsema crops. Like, for example, peas, Rona Gweru. We've got farmers that are under Arquita, Zegurima, Vashibusa, Vachendis, Marquita, my fruits, Vana, Mama, avocado, Zarubuda. And then we would add also my companies that are also approaching. The quality, you know, measure the European market standard or any export market where under one is my crops are open in here. But it can have a system of farmers, they don't know who is a new good, they go back to in terms of also in Yazima inputs. Manukasa Pulitsa Vakat one day. Maruko Pulitsa, like I said before, but actually, when I peace
Zamurukuita Oimi, Semasanga, Nakas Miririra, Nurumende, the ZP, Batravarimi. Vadiki ivava.
Tularedere muZimbabwe ka. Ari kushaiwa value every day. So and then my price, my inputs akapekwa nema US. Vanotenga fertilizer $65, $68 to $70, $75. Azokuda kunotengesa unongovapuwa mabond. And then the RTGS is losing value. Every day, I think the rate was one of the bank. It is whatever 250, but in the black market, you are quite a queer. So, but my farmers, I can take some bills out, the bank rate. I was also on a marry, you would have to get a bank to attend my inputs our ribbon. Runama small scale farmers, I want a marry, you could tell my boss, Unania the climate change to get this. For I do, I am my erratic in the agenda every day. So, farmer could have a IT business, the success for the Panaguane for a profit and I.
Mukuru wesangano re4S Foundation vaJohn Muchenje vachitaura vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nau anhasi. Zvikoro zveboarding zvinoda kuwedzera mari yevadzidzi nezvikamuzana kubva muzana kana kuti 100%, zvichiti zvave kutadza kupa vadzidzi chikafu chakakwana sezvo zvinhu zvava kudhura uku uremu hwedhora remunyika huchiramba huchidzika. Munyuzi makare, vanhu vari kutya kuti Zimbabwe ichapererwa nechibage, asi hurumende ichiti Zimbabwe ine chibage chakakwana uye ichiti Grain Marketing Board ndiyo yoga ine mvumo yokutenga nekutengesa chibage munyika. Chronicle rinoti kanzuru yeguta reBulawayo yakazivisa vagari veguta iri kuti michero ichange ichibhadharwa yakaenzaniswa neuremu hwedhora reAmerica panguva yokubhadhara muchero. Zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kwa lantoni, njibano wake tona hapa. Ya yayo msikana wa wani kwa waka fawiyo, mobilizing ali. Wanu waka mpamba wano zikanu wa, wanu fana kuripa, se wanu waka ponda. Kuna kutarela, nukutu, nika inovu mikuza pamba, munangagwa wanu waketa wakua ona. Wanu fana kuhoni kwa sukuita, nukutu atingara ya mimara na miraka daro.
Studio 7 magadi zinoku kwazisai mose ndine kuchema kukuru kwazvo pamusoro pezvatiri kuitirwa nehurumende yedu iri kuti pedza vana takarivara vana veZimbabwe tasurukirwa pamusoro pasisi blessing small blessing vandirwadza vandirwadza zveshuwa handizivi kuti pasi rose hari usikuonawo here retiyamure vana veZimbabwe kutadza kuwirirana nei vari kutonga rufu dani vana veZimbabwe tatwanisa kubatana chiratidze kuti hatina kufara vana veZimbabwe nezviri kuitiwa izvi because hapana chichangopera zvakadaro kuti hapana anonzi asungwa pamusoro pasisi mobilizing. Zvinoreva kuti izvi zvine vakuru vedu mukati vedu vede matibatsira Studio 7. Takwanisa kuziva kuti tingafamba nenzira ipi kana tichistrike pasi rose tichistrike hurumende ibvei.
Makadii henyu pastudio 7, makadii henyu apo, makadii henyu. Nyika yedu yaoma, zvakaoma, nezvablessings. Ndoda mbofunzawo mutungamiriri wenyika anonzi Vamunangagwa. Vamunangagwa, imi mune vanhu venyu ndozvamunotaura kuti vanhu venyu vanokufarirai. Kosei vanhu venyu vachizouraya vanhu vasina vanhu? Ani ndozvamunotaura kuti nyika yese vana veZimbabwe vanokudai? Ko tikangokambena pasina kuurayana mungaurayo mobresing zvakadaro? So shuwa, because munhu akaurayiwa nemunhu wenyu ndimi munenge matoita. Ndimi, please support. Ndo hondo yacho here yamatotanga? Musadaro veduwe. Zvinhu zvangu Maslin, ndiri paNamibia.
Ukaona kangoma koririsa koda kutsemuka, ndochekutanga. Ukaona kangoma koririsa kada kutsemuka, zvaitwa naChisango izvi nevamutuma kutaura kuti pane zvauda, pane kutonga kwaMwari kwavepo mukati medu isu vana venyika yeZimbabwe. Pane kutonga kwaMwari kwavepo, kangoma kana koririsa kada kutsemuka. Chisango nedhipatimendi yake nematsagi zake anofamba nawo. 2023 hoko yoyi mobresing hafunge bereba, hafunge imbwa. 2023 mese munhu wese mujeri, munhu wese mujeri 2023, munhu wese mutokisi, munhu wese tiri kunyora, munhu 2023 wese mujitokisi, munhu wese muchatama nyika yeZimbabwe. Munhu kutaura naChisango newamwe wako hoko ndiri funzi Big Joe.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kubva zvatanga hondo pakati peRussia neUkraine, vapoteri veUkraine vanoita mamiriyoni mashanu vakatizira muupoteri kune dzimwe nyika dzemuEurope. Muvapoteri ava mune vanoita mutambo weballet vanopfuura 30 nevashanu vave kugara muguta reParis vachiita mitambo yavo. Mukuru wehurumende yeEthiopia vaAbiy Ahmed vazivisa nezvekuumbwa kwekomiti inoita hurukuro dzekuunza rugare pakati pehurumende yavarwi veTigray zvichitevera kurwisana kwemwedzi 10 nemisere. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa kushanyira dzimwe nyika dzekuMiddle East mwedzi unouya, vachivirawo muIsrael, West Bank nemuSaudi Arabia. Kachave kokutanga apo mutungamiri weAmerica achibva muIsrael nendege achienda kunyika yechiArab isingatambiri nyika yeIsrael. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvake zviri munhau dzanhasi. Kuyeta remhuri yamoblessing Ali vajobsikala vakasungwa nezuro. mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaOdet Masaro wake vachiri musungwa zvichitevera kusungwa kwavo nezuro. Zimbabwe Council of Churches inobudisa gwaro rinoshora kubvutwa nekurava kwevanhu munyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana apo tichikunzira zvedzimwe nhau. Ini ndini